Nasi ndo zwara buda ma candidates nika yose vachamirira ZANU-PF kuma primary elections kubva kuma councils ku national assembly ku senate tiri kureceive ma reports kune vamwe vanofunga kuti ma CV avo hana kusvika kune vamwe vanofunga kuti vakadzvanyirirwa in the selection process saka musangano waka set up committee inohedhewa na in fact takaforma inonzi electoral commission iri kuhedhewa na National Political Commissariat General Gage. Vanenge vachitarisa macomplaints esari kuuya voona kuti zvakafamba sei. Pasina kufamba zvakanaka pese pari kugadzirwa nomusangano.
Asi zvingava zvikonzero zvipi zvingaite kuti munhu anzi hauna kubudirira kuti upinde musarudzo dzemaprimary?
Kuna vamwe vanofunga kuti maCV avo aifanira kudepositwa palocal office yemusangano kunobva munhu. Saka kuna vamwe vanofunga kuti maCV avo haana kuunzwa kuti azoongororwa navakuru. Vazhinji ndivari kunyanya kucomplaina yavo kuti ndakanda CV yangu kudistrict office asi pabuda mazita apa inoratidza kuti CV yangu haina kusvika kuvakuru. Ndozvizhinji zviri kucomplaina vanhu. Hameno zvee zvaitika kumadistricts kwave kwokuda kumwe anofunga kuti ndikaendesa iuyu anozononditorera chigaro obva ainzengesa. Asi musangano wedu une democracy namastructures anosvika pasi saka munhu wese anenge akadaro vekomisariati vedu vanoinvestigata. Takaita an independent electoral commission inoinvestigata nyaya dzose idzodzo yoona kuti munhu anga achikwalifya here chii chakaitika kuCV yake kana vaona kuti pane zvakakanganisika anodzorerwa kukondesa navamwe kana kuri kuti wanga asingakwalifai anotsanangurirwa oratidza zvikonzero zvakaita kuti asakwalifai.
Ko vamwe vanenge vasina kuendesa maCV evamwe maune vachaitwa sei?
Tichatora disciplinary action hatidi chitsotsi muZANU-PF. Tisu bato rinotonga patinofanira kuratidza kuti demokrasi inofamba sei saka matsotsi hatidi musangano yedu. Tichatora action against all those makesi anenge aprovhiwa kuti pane chitsotsi chii chakaitwa.
Kuva muongo chema-chemawo kuti vari kurambidzwa vachinzi hanzi ndevechikwata cheG40.
Unenge uchingotariswa kuti uri lawyer kumusangano here ende zvibva nemarekomendation anobva kuvaunoshanda navo. Hakuna munhu akarambidzwa as long as ari munhu womusangano hapana akarambidzwa kukondesa maelection.